tikaramba takangonyarara tichingoti haa zvinhu zvichangogadzirisana kumberi uko tisina kuzvigadzirisa pari zvino tichava nenguva yekuti vanhu vachafa nezara muno munyika vanhu vachaita inonzi starvation muchirungu ndosaka tiri kuti vesadic uyezve veau sandivo vanova vamwe vedu tiri nhengo yesadic uyezve tiri nhengo yeau ngavationevo vamwe vari kuchema chema kuti ha munogoti sadic neau zvipindire pakuita sei iye mugabe ari yechairman wesadic neau asi tiri kuti kuva nhengo yesadic nokuva nhengo yeau zvinoreva kuti vamwe vedu muno muafrica vamwe vedu muno musadic havangangotiregereri tichifa tichinetseka nzara yakatitarisa kudai ivo vachikwanisa kunge vachikwanisa kuita zvavanoita kuti vatibatsire
asi ka hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa iri kuti hapana munhu achaziya nenzara
tose tinoziva kuti zano inongogona zvokutaura zvokubwereketa nokungotaura zvaisingagoni kuita tose tinoziva kuti hurumende haina mari inonetseka kubhadhara mapei emacivil servants mwedzi umwe nomumwe inonetseka kugadzirisa zvinhu zvakaita semvura zvinhu zvakaita semapoto inotova hurumende isina chainacho saka apa hatidi kuti tibatwe kumeso nokureverwa nhema toda kuti aiwa takachenjedza ndechakatanga hatidi kuti tizotanga kuchema chema vanhu vafa vadonha nezhara ndosaka tiri kuti ngativisvinurei titange kugadzirisa nyaya isati yanyanyo kushata nguva yacho yekuigadzirisa ndiyo iyatiriyo inei.